Zvatiri kuona kuti nyika yazosvika Ruma naNzombe chaipo kamupini wasvotoka nekuti mari dzanga dzichihorewa nevadzidzisi muZimbabwe. Tinoona kuti mumwedzi miviri yapfuura iyi dzawanika dzichiva idzo dzinodzikira ne50% kubva pamuhuro wavo mumwedzi iri kumashure iyo. Zvatiri kureva ndezvekuti kana mudzidzisi anga achihora zvatinoziva vazhinji vavo vari pama$286 zvinoratidza mari iyoyo mari yaakukwanisa kuwana agoshandisa inokwanisa kuisa iye $154 kana $150 zvata $200 something yanga achihora nekuda kwekuti mabhanga ari kubata mari dzizhinji kwazvo mumachajizi avanoita uyezve tiri kuona kuti maticha anopedza mari zhinji achigara mumadhorobha akamirira kuti awane mari dzavo kumabhanga uyezve vaya vanoitazve mamobile money technologies akaita sana ecocase tinoona vachichaja mari pamusoro peiyo yagara inobata kana uchiita matransactions akadaro ndozvataona zvichiitika izvi.
Saka matanho apa amuri kuronga kutora pamusoro penyunyuto yenyu?
Nyunyuto iyi tiri kugadzirira kuratidzira kwatiri kuti hashtag focus out kuti mumwe nemumwe wevadzidzisi anongotiwo ari pabasa pake mutiro wefriday iyo iri kuuya takatarisa nacho anongobudisa homwe yake ozvitora hake kamufananidzo oisa mawhatsapp group oisa pafacebook achiratidzira kuti muhomwe dzedu shuwa hamuchina chinhu chatingange tichiwana.
Tinozwawo kuti pamunoenda kunotora mihoro yenyu kumabhanga nemusi wemuvhuro muri kubva mangoronga kuti nhengo dzenyu dzisadzoka kumabasa, zvakamira sei?
Tiri kuti isusu kana nhengo dzedu dzichinge dzapinda kakunotora mari dzavo vangamanyireiko kudzokera kumabasa acho iyo mari dzavo dzisiri kukwana. Saka naizvozvo tiri kuvakurudzira kuti ngavagare varambe vachitarisira kutora mari dzavo kusvika dzakwana mari dzose vachitora kumabhanga vozodzokera kumabasa avo. Saka naizvozvo tange tinyora tsamba yatichaendesa kupublic service commission tivaendesera tsamba yekuti aiwa tiri kuda mazuva mana kana masalari edu asinge apinda mumaakaunti ekuti tinge tichitora mari dzodzo. Saka mumwe nomwe ticha anofanirwa kupuwa mazuva mana okungoti amire kuti awane mari dzacho kuitira kuti akwanise kutenga izvo zvinoendekerana nekuti anga achishanda sikuru cheiya vanobva kumaruwa makuru cheiya vakaita semana bhinja umu ekuti kashomanana kuti anga achiwana motokari dzinopinda mudhorobha vane zuva zvinenge zvinitorera mari zhinji. Saka angosvika vazvigarirawo mudhorobha kuti patora mari dzake izvozvo tinoronga zvinenge zviri kuita kuti upenyu hwavo hunge huri nani.